represent D.C.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Zimbabwe Election Support Network inokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti inyorese vavhoti zvechimbi-chimbi mudzimbo dzichaitwa ma-by-elections. Nasi Sadak ichatanga msangano wayo mukuru muguta reLilongwe muMalawi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana manomwe nevapfumbamwe 709 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere 5180, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu 223,000. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vava mamiriyoni mana ane zviuru zana rine makumi manomwe nezviviri zvine makumi masere nevapfumbamwe 4,172,089. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana rine makumi mapfumbamwe nezviviri nemazana maviri ane makumi masere nevapfumbamwe 3,192,289. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru gumi nezvina zvine mazana matatu nemakumi mana nevashanu 14,345. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano rakazvimirira richiona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti kunyange hazvo richitambira nemufaro kutarwa kwezuva rekuita sarudzo dzemabai elections, sangano ravo harisi kufara nekutadza kweZimbabwe Electoral Commission ZEC kunyoresa vanhu vazhinji vanoda kuvhota kekutanga. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti ZEC ine basa zhinji rainofanirwa kuita mabai elections asati aitwa musi wa26 Gurume. Vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsvaka rutsigiro zvakanaka uyezve kuona kuti sarudzo idzi dzinoitwa pasina mhirizhonga. Mugwaro ravabudisa, ZESNI inokurumidzira hurumende neZEC kuti vatange kunyoresa vanhu zvechimbi-chimbi munzvimbo dzichaitwa mabai elections kuti vape vanhu mikana yekuvhota sezvo vazhinji vakatadziswa kunyoresa neZEC iyo vanoti haina kuita basa rekunyoresa nemazvo.
Tinotambira kuziviswa kwakaitwa nemutungamiri wenyika kunyika yese kuti mabai elections House of Assembly constituencies angasisina vamiririri zvichiteverwa maRecalls ndufu kana kuti kupromotwa kwakaitwa vamwe wacho vanga vari maMPs. Asizve tinoti isu mabi-elections aya aifanira kunga kaitwa kare. Mutemo unotaura kuti kana paita vacans muhouse of assembly nokonzerwa nerufu kana kukonzerwa nechikonzero chipi zvacho by election yekutsiva munhu anenge abva muparliament iyeye nenzira dzakasiyana siyana inofanira kunge ichiitwa mumwedzi mitatu kana kuti mu 90 days kubva musi wakaita wakakreateka vacans iyoyo kureva kuti maelections atutaura nezvawo aya mabyelections atutaura nezvawo aya mabyelections aifanira kunge akatoitwa kare kare aifanira kunge akaitwa mamwe acho muna 2020 mamwewozve aifanira kunge akaitwa muna 2021 hapana chikonzero chaisakisa kuti mabyelections aya asaitwe nokuti nyika dzakatikomboredza dzaitoita maelections anobata nyika yose Zambia yakaita manational elections Malawi yakaita manational elections South Africa yakaita maelections anga akakura zvikuru anga ari malocal government elections asi akanga achivharira nyika yose saka hapana chikonzero chaita kuti isu senyika yeZimbabwe titadze kuita maby-elections mumaconstituency 28 uyezve numaward angangosvika 33.
Zvamusingafari nazvo ndezvipi uye nemhaka yei?
Zvatisiri kufara nazvo panyaya ndezvokuti mutemo unoti iwo kana president vadoma kana kuti vataura kuti election yeby-election iri kuitwa musi wakati hapachisina nguva yokuti paitwe voter registration nokuti zvino mutemo unotaura kuti voter registration inongopera mazuva maviri mushure mokunge president vazivisa kuti pane sarudzo dzichaitwa dzema elections izvi zvakanangana ne House of Assembly asi kana takatarisawo kumatunhuku kumakanzuru panenge patongoita vakanzi ipapo voters roll inobva yatovharwa
vamakoroni sangano renyu rinoita sekusafara kuti Zimbabwe Electoral Commission yambomisa kunyoresa vanoda kunyoresa kuvhota kekutanga semusingafari nazvo
isu hasi kufara nomutemo iwoyo nokuti haupi mukana kune avo vanenge vachida kunyoresa kuti vavhote vanogara munzvimbo idzodzo kuti vakwanise kuvhota saka tinokurudzira kuti mitemo iyoyi iongororwe kuti panodaidzirwa maby-elections papuwe nguva yakafanira yokuti avo vanenge vasati varegista kuti vavhote vawane mukana wokuregista kuti vavenge vachivhota mumaby-elections ivo vanenge achida kuitwa
manga muchida kuti zviitwe sei
iyo maby-elections iwawa mukana kuzeki yekuti inyatsoongorora matambudziko ayakatarisana nayo mumageneral elections atakaita muna 2018 yoona kuti zvingagadziriswe sei mubyelection iyeyo ichigadzirirawo zvakare kuti maelections a 2023 ange asina kusangana nematambudziko akasanganikwa nawo nezeki avaiita kurana maelections muna 2018
munoti kuhurumende nokuzek pamusoro pemamiriro akaita zvinhu aya
inguva yokuti zek inyatsoona kuti mhirizhonga yakadzika munzvimbo izvozvo zviri kuitwa maby-elections inguvawo zvakare yekuti vanyatsotarisira kuona kuti hapasi kuitwawo vote buying nemapato kana kuti neivavo vanenge vachida kuvhoterwa mumaconstituency iwavo akasiyana siyana uyezve yoratidza kuti avo vanotyora mutemo weelectoral vanoitwa sei takatarisana nemaby-elections nokuti izvo zvinozobatsira zvakare vanhu vange vane confidence yekuti zek iri kuda kuti maelections anoitwa muna 2023 anga ari maelections anoitwa zvakanaka saka tinotarisirawo zek kuti ichatora mukana uno kugadzisa zvose zvavakatarisana nazvo matambudziko ose avakatarisana navo chipawo mukana yakafanira kumapolitical parties ese kuti vakwanisewo kunge vachienda kudzinepenyuro nemaprograms avo nemamanifesto avo takatarisana neelection iri kuuya iyoyo saka mukana wakanaka wokuti zvose zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe zvakanga zvakanakawo zvakare kuti electoral act yedu itsva yatanga tichikurudzira inge yavapo maby-elections aya asati aiswa aitwa asiwo tinoziva kuti izvi hazvichakwanisika nokuti electoral act iyi haisati yapo tichikurudzirawo zvakare kuti parliament yezimbabwe irambe yakatarisa nyaya iyoyo kuitira kuti Electoral Act nyowani inge yavapo gore risati rapera izokwanisa kushanda muma elections achaita harmonized elections muna 2023.
Avo vange vari sachigaro vezvesini vaAndrew Makoni vari panhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri weZEC vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo. Nasi vatungamiri venyika dzemuSADC vachatanga musangano wavo kana kuti Extraordinary Summit of Heads of State and Government muGudare Lilongwe muMalawi. Imwe nyaya ichakurukurwa zvikuru ndeye basa riri kuitwa nemauto eSADC akatumwa kunobatsira Mozambique mukurwiswa kwayo nevarwi vanopfurikidza mwero. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Denver Ncube, vanoti SADC inofanirwa kusimudzira basa rayo mudunhu uye inofanirwa kuratidza kuzvipira mukumira nevanhu mudunhu iri. Vanoti SADC inofanirwa kuita mutongi gava sezvinoitwa nesangano reEconomic Community of West African States, ECOWAS, mudunhu rekumadokero eAfrica. Dr. Ncube vanoti SADC inofanirwa kurumbidzwa mukuedza kwayo kuvaka mahofisi matsva nemabridji pakati penyika dzayo.
Ndinoona kuti musangano wemusangano wakakosha chaizvo nekuda kwekuti SADC idunhu rakatarisana nezvimhingamupini zvakawanda nematambudziko akawanda, kusanganisira nyaya yeutano, seizvozvo tagara tine denda reHIV ranga riri kutinetsa tobva tawedzerwa COVID pamusoro pazvo. Zvinhu zvekuti tikasangwarira seSADC uye seAfrica tisu tichange tichasara tine dambudziko iroro reCOVID. Saka zvinoda kuti izvo madunhu akaita sana SADC, COMESA, ECOWAS ange achisangana achigadzirira kuti agadzirise matambudziko ari kusangana neregion yenu. Tichitarisa futi nyaya yekufamba kwevanhu. Sekuziva kwenyu, nyika dzakawanda nekuda kwedenda reCOVID mabasa ari kunetsa, saka zviri kuisa pressure pahurumende dzakawanda kuti dzopatsanura sei nyaya yekuti vagari vemunyika dzavo vakwanise kuwana mabasa uyezve ichibhalansawo kana kuenzanisa pakati pevanenge vashanya vachibva kune dzimwe nyika vachishanda munyika dzavo. Tinoona dambudziko richibuda kuZambia nekuSouth Africa, uko vagari vashandi vemuZimbabwe vari kushanda ukoko vari kutarisana nekushandurwa kwemitemo inobatsira panyaya dzekufamba panyika idzodzo.
Sokuona kwenyu, SADC iri kugona here kubatsira nekuchengetedza dunhu iri uye iri kugona basa rayo here?
Sokuona kwangu, ndoona kunge SADC isiri kunyatsogona kuti iite basa rayo zvakanaka. Ndinodaro nekuti tikatarisa zvaiitika makore makumi apfuura, SADC ndiyo inongozo woneka kana zvinhu zvatoitika kare. Tine matambudziko akawanda. Chekutanga, mugore ra1992 zvinhu zvakange zvachizikanwa kuti izvo patinozosvika muna 2002 pachange pane dambudziko remagetsi, asi hamuna, hapana nyika muSADC dzakagadzirira kuti dzive dzinoita kuti dambudziko iri risazove rikuru stereki sezvariri muzuva ranhasi. Mukatarisa nyika yeSouth Africa, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Zambia, dzese inyika dzinonetsikana nenyaya yemagetsi, but zvinhu zvaizikanwa nenguva yakare. Tindo chekutanga. Chechipiri ndechenyaya dzeutano. SADC haisi kunyatsobata nyaya dzeutano uye kuisa mari inokwana panyaya dzeutano. Chechitatu chandingataura inyaya yatingati susu zvematongero enyika, governance nedemokrasi. sadika haina havaitonge vane hanya ni nyaya iyoyo se kuona kwa tunaita dambuziko rakaitika kumozambiki sadaka yanga kango mira kusizo shika Rwanda yazo pindira tikatarisa zviri kunoitika Zimbabwe sadaka inenge ichiona kudzvinyirirwa nekutsikirwa kuri kuitwa vanhu uye nekushaiswa makodzero dzavo dzakazara asi vanoramba kanyarara kuSouth Africa kana kwaitika zviya zvinoitika zvinonzi xenophobia sadaka imbotauri inoramba yakanyarara asi zvizvarwa zvemusadhaka zvinenge zvichidiwirwa nematambudziko yavo.
Chii chamunoona sechinhu chikuru chakaitwa nesadhaka mudunhu iri?
Chatingati chikuru chakaitwa nesadhaka zvinonetsa kuti tinyaso nongedzera chinhu chinobatika chaizvo. Tingangoti maefforts avari kuita ekugadzira one stop border pa Bait Bridge tingangotarisa tichiti ndo chatingati chinhu chikuru chakasanganisa nyika mbiri dzeZimbabwe neSouth Africa tikazota so bridge inoenda kukazungula tingati ndo one of ma projects atingati izvo sadhaka yakagona.
Imini Dr. Ncube munovimba nesadhaka zvakadini pakuchengetedzwa kwekodzero dzenyu?
Handidi hangu kunyepa, handifunge kuti zvizvarwa zvesadhaka uye neni handingati izvo kana chinge ndawirwa nedambudziko rekuzvidzwa kwekodzero dzangu. Ndingati sadhaka ingatsurunika kana kuti vangatsukunika. Handifunge kuti tingatembe nesadhaka nekuti panguva dzese dzinoitika zvinhu munyika dzesadhaka vatungamiri vedu vese vanenge vane chibvumirano chavakaita chekuti izvo hatife takakumisa kana ukange uchiuraya vanhu vako tinokusiya uchiuraya kana kuzvidza kodzero dzevanhu vako.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Jennifer Ncube vari parunhare kuOregon neStudio 7. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra 2021 ranga rakavaomera zvikuru uye vanotarisira kuti gore ra 2022 ringe riri gore rinova richatutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Vechidiki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vadzivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti koma kweupenyu kwazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra 2021 musanga zvidhura chaizvo zvinonga zviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hwofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma zvireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisera vasingaiti mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore re2021 ngaarasvika pakunopera. Matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura muzimba muno mudhorobha, izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro tichiwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona nderekuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titumwe kuenda kuhone musango munotyisa.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance mumasvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirizhonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa pamwe nekupenderwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Isusu sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika nokuti kwaiva nemhirizhonga yaitwa nebato reZANU-PF. Mukatarisa gore gorera 2021 ndo gorera taraskiba na comrade nyasha ekwa gutu aka abjecto akarobwa pakaitwa presenter of visit gorera 2021 ndiro gorese ravarwa la makumbira rizviche tikatarisa ndo gore futi rasungwa na Silvia na Johanna noma zvingo tikatarisa ndo gore rasungwa the TV9 kusanganisira nini
asi mumwe wechidiki muzanpm vachausungana savanoti vanofara kuti bato ravo iro riri kutonga umwe hurumende yakakwanisa kuvhura maindustry matsva izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa
tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano wezanpm nehurumende yavamunangagwa mugorera 2021 apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa pa nyika yose takaona madhamu akawanda achigadzirwa takaona mafektura akawanda achigadzirwa nemafektura amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuzimbabwe uye isu vechidiki kunyanya
kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021 muzare rorenyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Deson Godzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa Dr. Mugodza vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yavana kuchitonga muna 1980 vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzenu na 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki vamugodza vanotiwo vanoona gore ra2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo dza2023 ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Chombo charisa zvirimu mapepa nau anasi. Newsday mutungamiri webato rinopikisa National Constitutional Assembly valavu mumaduku vanoti sarudzo dzemabai elections kutambisa mari uye hadzina zvadzinobatsira. Munyuste makare Chief Justice Luke Malava vanokurudzira kuti majaji nevamwe vanoshanda mumatare edzimosva vapiwe mari yemihoro yakanaka kuti vanhu ava vasasiya basa vachiti gore rapera vashandi vemumatare makumi masere nevasere vakasiya basa kusanganisa mamagistrate gumi nevasere. Kuroniko rinoti makanzura eguta regweru anotarisirwa kusarudza meya mutsva wegweru zvichitevera kudzingwa neMDCT kwava Josiah Makombe. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiva shamarari ve studio 7 kumatano wakawande kumajonga kandimirere choto sisa mavelasi na place nzulu nevamwe vese mubvunzo wangu urikuenda kuna vamonzora vamonzora vari kubvuma kuti MDCT asi ndinozoshamisikazve vachiti MDC Alliance vakuti vanoda kuenda nyika rokuti MDC Alliance kumamba election bati pandavanzwa inova muchivabvunza ipapapo muchivati inini MDCT muchiti munozotaura nemutungamiri weMDC Alliance vachamisa vanga vachidavira kureva kuti vari kubvumaka kuti MDCT. Saka ini ndiri kuti kuna amonzora chinozoita kuti muzoti muri MDC Alliance chii ndipindurewo pamwe ndaresva zvangu kunzwa but ndikuona sekuti amonzora murikutorasika inini zvamunozoita inini muri kuda kungovhiringidza zvinhu chete kuda kutoti vhiringidza mafungiro edu isusu vana vezimbabwe vamonzora tipindurewo ipapo ndatenda hangu.
Makadi vatungamiriri vashamarari vestudio 7 ini ndiri kuda kutaura pamusoro pezvataungana ndoro hapana chaanotaura chechokwadi taungana ndoro uyu chaanoda chete kufadza munhu anomupa mari isusu kubasa musematicha sevarayiridzi hapana kana chatiri kuwana anga ite re breakdown 100 years ya tunowana pamwezi. 100 iyi ndemunhu mwechete asina mhuri, asingapire bazi, asingadye, anongo ameno zvaangangoita kubhadhara mvura nemagetsi chete. Taungana ndoro munhu anonyepa chaizvo chaizvo taungana ndoro ushu. Anotaura kuti muzvikoro mune zvikwanisiro, muzvikoro hamuna kana zvikwanisiro. Inini notori mumwe wevadzidzisi akabatwa nedziwa mupengo isa. Asi anenge achiti zvese zviriko kunenge kusina kana chinhu. Chikoro chinotoona kuti mari dzemasikuru fizi idzodzo ndo dzavanotora kutomboti vatengere vadzidzisi nevana masanitizer nezvimwe zvinodiwa. Asati nyepere taungana ndoro, kana asina zvekutaura ngaanyarare zvake. Atruzi ndo vanotomiririra mahiro vaya vanhu chaivo chaivo. Iye anofunga kuti vadzidzisi vari kuenda kubasa vari kufara, hapana kana mudzidzisi ari kumbofara kana mumwe chete. Ari kuzvinyepera, iye anonyepa achinyepera nyika yese, hameno kuti munhu akaita sei.
Magadi iko pa Studio 7 apo. Ndoda kutaura hangu nenyaya yekuvhota vanhu, please we kumaruzevha uko. Musavhundusirwe nezanu PF. Uye musaudzwa zvekunyepa. Izvezvi zvivari kumborega kukudzingai nenyaya yekuti vari kutsvaga mavhoti a2023. Mukavavhotera vachingodzokera pachigaro chete. Moto dzingwa wototsveta futi maChina iwayo. Saka musabatwa kumeso nezanu PF. Zanu PF kana yadzokera pachigaro munoiziva zvainoita. Inokuita isembwa, hamuonekwe sevanhu. Izvezvi kuzumba maramba pfungo uko kuzombomiswa inyaya yekutya kuti tozoruza mavhutsi. But 2023 vachingoti vadzokera chete pachigaro, mese muri kukudzingwa ikoko, muzvizive izvozvo. Saka vanhu ngavazive pokuvhotera. Voterai President Chamisa, ndoo kutoti ugaro wenyu hurambe hwakanaka. Pasina izvozvo muri kukudzingwa kuta 2023.
Ndinoshamisika maningi nouyu mukuru anonzi Ndoro uyu anoguta nekuti ndopuwa mazita kwatirai mari ngezano PF. Vechidya nokuzvichiona vachindodzisa vana vedu kuchikoro vasingaoni chinhu. Chido maticha anacho, asi gavhumendi inotungamirira ndo yemadofu. Gavhumendi isingaisii zvido zvevana vedu papamberi, inoisa zvido zvayo pamberi iyo kuti ivo vagute chete. Hakuna tichanga anondodzisa mwana umwe munhu iyena asina kuchika. Hapana tichanga ane kuchikoro anodzisa mwana umwe munhu vana vake vachifane nzara. Chidoda choda kuchidzidzisa chinoshoonei. Tanga magadzisa mari yematicha, mapei ematicha kuti inake. Vapei mari yavanochema ndiyo nai. Vakabvira chichema chine 2018 chichema tipei mari yaita tinohwo yataihwura kubhurana kare $550 makavapa here? Makaisawoyo zvido zvavo. Zvisarwadzisa vanhu vanoshupika vanofane nzara, iwo uchiguta nevana vako. Uyu muchienda ana kumira zvakanaka anonzi Ndoro unopiwa mazakwati ane zano PF ichiguta vachitambudzika vachipiwa mazikwati asingatengi.
Mamukasi vashamari vestudio 7, ini ndoitwa tindaishiya humbarume pajosap. Hai, ndongoda kuti kune mhuri yezimbabwe se iri muno musouth africa kana botswana kana kupi nyika yauri, aiwa ndatisachemeika tisinganovhote, ndatiendei tinovhota kwete kuti timirire kuti vamwe vavhote kuti tione shanduka. Nemivhota tose tivhote neuwandu hwedu, ndokuti tikunde kwete kungotaura chete. Jenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Regai chimbotarisa zvakabuda munhabvu kuAfrica Cup of Nations kuCameroon neZuro. Mumitambo yakatangwa neZuro, Senegal yakakunda Zimbabwe nechibodzwa chimwe chete. Guinea yakarova Malawi nechibodzwa chimwe chete. Morocco 1, Ghana 0. Gabon 1, Comoros 0. Zimbabwe ichatamba neMalawi nemusi wechishanu, asi dzichatamba nhasi chipiri dzakamira sezvizvi. Algeria ichatamba neSierra Leone. Nigeria ichatamba neEgypt. Sudan ichatamba neGuinea-Bissau. Uye Tunisia ichatamba neMali. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu makumi maviri vakafa necovid-19 muzimbabwe nezuro. Zimbabwe Election Support Network inokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti inyorese vavhoti zvechimbi chimbi munzvimbo dzichaitwa mabai elections. Nhasi SADC ichatanga musangano mukuru muguta reLilongwe muMalawi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.